UPF inoti makurukota aive muhurumende asina kudomwa rwendo rwuno achange achishandira bato iri kumuzinda waro muHarare. Mashoko aya aziviswa nemunyori wekufambiswa kwemashoko mubato vaSimon Kayamoyo zvichitevera musangano wePolitbureau weChimbi Chimbi wakaitwa neZuro. VaMoyo vanoti vakuru vari kushandira bato ava vachange vachitambiriswa muhoro wakafanana newavaiwana vari makurukota ehurumende. Munyori wezvemitemo muZanu PF vaMunyaradzi Paul Mangwana vanoti ZANU PF yakaona zvakakosha kuti igadze vakuru vanotarisa basa rinoitwa nemakurukota ehurumende pamwe nekufambisa mabasa ebato.
Hongu zvino kuchinja nokuti take for example inini ndisecretary for legal affairs ndaakushanda kupata ndiri full time ndichiona nyaya dzose dzemutemo dziri dzichiitika mupati. Mavarious secretaries vamwe vaunzwa kupati vanenge vachiona kuti pati iri kufunction iri kuita mabasa ayo akakwana so that the party remains inoita oversight over government.
Muchatova chiforomani chiitsvaka ichi chemakurukota aripo muhurumende.
Nokuda kwokuti the party is superior to government. Saka maministers kana oshanda afanira kuziva kuti vatumwa vakatumwa kuzoshandira musangano. Saka vakuru vemusangano vanofanira kuona kuti vanhu vavakatumwa kubasa vari kuita basa ravo zvakanaka here, vachizadzikisa zvido zvemusangano.
Nekukura kwakaitawo zvigaro zvavari kuzotambira izvi hazvibatiwo here nyaya dzemari? Mari dzinozowanikwa here dzekubhadhara vashandi nekudidi?
Musangano unofanira kutotsvaga mhindu dzokuona kuti wabhadhara vana. Saka uchiita decision musangano unoitoziva kuti uchaita sei. Musangano wedu isusu una makambani awo akawanda, kune zvakawanda zvaunoita zvinoreiza mari yokuona kuti yabhadhara vanhu vayo vanenge vachizosupavhaiza hurumende.
Ndichipedzisira hangu, vamwewo vanga vachiti pamwe inzira yokuti vakanga vari makurukota vakachinjwa kukuchiswa vamwe vasazonyanya kugunununa kungoitawo kuti vanhu va munotiwo kudii nemashoko iwayo.
Aiwa kwete, hazvisi izvozvo. Zvakatofungwa zvakadzama zvikaonekwa kuti musangano unofanira kuramba wakasimba. Tiri kutarisa mavhoti atakawana toona kuti no, pane patiri kukanganisa kuda hatinyanyosupavhaiza hurumende kana yapinda kunoita basa. Saka musangano ngaone kuti hurumende iri kuzadzikisa zvaipromiswa nomusangano kuvanhu.
Avo vanga vari munyori wezvemitemo muZANU PF vaMunyaradzi Paul Mangwana vachitaura parunhare vari muHarare neStudio 7. Tichiri panyaya iyoyi, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti ZANU PF iri panguva yakaoma sezvo iri kuda kufadza munhu wese, izvo zvaakupa kuti ipe vasina kuitwa makurukota basa rekushandira bato senzira yekuti varambe vachiwana mihoro. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University of Technology kuSouth Africa Dr. Munyaradzi Riki Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Zvakatondishamisawo nekuti tikatarisa uku kwatiri kubva hazvisa zvamboitika zvakada kunodaro. Pfungwa yekutanga ndeyekufambisa basa rehurumende. Nokudaro vakaona kuti varume ava vakazoendesa kunoti vashandira vari kuZANU PF havangakwanisi kunyatsoita chaizvo chaizvo zvinodiwa kuti basa rehurumende rifambe zvakanaka. Saka vakatsvaga vanhu vane unyanzvi vakaita sana vaMutuli Ncube, vakaita sana Kirsty Coventry kuti vaite basa rinodiwa kuti hurumende ifambe zvakanaka. Zvazvinoreva vazininga ndezvekuti pataifunga kuti hurumende yedu yadzikiswa, inogona kunge yakatowedzerwa. Ndinoreva pamaererano nemanumbers.
Zvino tiri ipapo Dr. Mukonza, mari inozobhadhara vanhu vose ava ichazobva kupi? Harisi rimwe basa rakuwedzerwa kuhurumende here?
Ibasa rekutowedzerwa kuhurumende vazininga, nekuti mukuziva kwangu ZANU PF yakabvira kare ichingochema kuti haina mari. Chingava chishamiso kuti titi yazoita mari nhasi uno. Izvo zvinhu muZimbabwe zvakangooma muomero wazvakanga zvakaita makore apfuura. Saka zvatinotongoona ndezvekuti mari ichangotorwa kuhurumende badara varume vapuwa basa kumuzinda weZANU-PF.
Maitiro ari kuitwa zvino aya muhurumende itsva iyi, munoona here sekuti vamunangagwa vakabata matomo avo zvakanaka kana kuti pane vamwewo vari kusundaidza vari murutivi?
Vamunangagwa maitikiro azviri kuita ndeye anoratidza kuti havanenge vasina kunyatsobata matomo zvakanyatsonaka. Vakangomira ipapo seyatingati iyo placeholder. Vanotaura chino asi ukaona mafambiro anozoita zvinhu anoratidza kuti pane vamwe vanenge vari kusunda kuti zvimwe zviitike zvinogona kunge ivo vamunangagwa vanga vasiri kuda.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTshwane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Munyaradzi Riki Mukonza, vachitaura vari parunhare vari kwakare kuSouth Africa.